vachiungana vamuhadhi vatora mhiko kuti vashande sevatevedzeri vaEmerson Mnangagwa nhasi pamberi pemukuru wevatongi vematare edzimhosva munyika vaLuk Malava pachiitiko chaitirwa paState House. Mushure mekutora mhiko, vachiwenga vaudza Studio 7 kuti yave nguva yekushanda zvakasimba kuedza kusimudzira upfumi hwenyika zvichitevera sarudzo dzemusi wa30 chikunguru, idzo dzinonzi neMDC Alliance dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro navamunangagwa nebato ravo reZANU PF.
Basa ratangazve, taakuita basa kandi ndozvatakanga tichikurukura nguva yemu patakanga tichiita makambenzi. Makambenzi asara, election yasara kumashure, chaapo kwakuvaka nyika, uye nyika inovakwa nevanhu vose. Isu tinongovapo kuisa kuti tiite mapolisi and make sure kuti mapolisis iwayo aitwa implemented. Asi government, the private sector, tese tinofanira kunge takabatana tichivaka nyika yedu, nekuti ndiyedu nhingi tose. And artists tinovaka, chinovaka iprivate sector. As a private sector inoda mama kuti puwe mapolicies achewayo anenge akarurama. So we will continue from what we have left and what we are doing in the last 6 months. Last 6 months, 7 months, taakuchiita continue.
Vange vari gurukota rezvemitemo vamunangagwa vasati vagadzwa semutungamiriri wenyika vaziyambi-ziyambi vaudza Studio 7 kuti bumbiro remitemo rakatyorwa muna 2013 vatevedzeri vemutungamiriri wenyika pavakatora mhiko pamberi pavaRobert Mugabe, avo vakazosiya basa semutungamiriri wenyika mushure mekupindira kwakaita mauto mune zvematongerwo enyika gore rapera.
Zvasiyana nekuti constitution yedu yatanayo yakatanga muna 2013 inotaura iyo kuti vatungamiri venyika nemutungamiri wenyika vanotora mhiko pamberi paChief Justice wedu. Ndo zvakutaura constitution yacho.
Zvichakadai, sachigaro weMDCT yavaNelson Chamisa vaMorgan Komichi vashora kugadzwa kwaitwa vachiwengana vamuhadhi vachiti vanhu vasisina zvitsva zvingabatsire nyika.
Vamunangagwa havana zvavanogona kuti vaiti. Murume uya ari kungoita zvinhu zvechisimba zvokuti iye awane kurarama chete. Kudzosera mavice president akafanana Mahadhi nana Chiwenga vaya kungodhira nechisimba, nokuti ndo vanhu vakamurigira election. Saka iye ava payback yekuti election ya makandirigira, nokuti sokuona kwamakaita vanhu vese venyika ino mavotes ava Munangagwa chavo 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 chavo. Ndongotaurawo but kuti vakunzi kuti vanzi vakasvika 50% plus 1 vote hazvina kuitika. Saka uku kwanga kungotenda vanhu vakamuisa pachisimba. Munoziva vana Chiwenga ivava nana Mahadhi ndo vanga vari behind the process yose yatinoona yakaitika muno munyika yokuriga election. Saka uku kwanga kungotenda vanhu. Asi kuti pane chingabuda kubva pana vachiwenga kana kuti pana Mahadhi kuti paitwe value addition to the process yenyika ine, tenge tichizvinyepera. Hapana zvinobuda, ndo the deadwood yatinongoona iripo. Saka isusu kuMDC tinozvisora zvikurusa, nokuti isusu tinovimba kuti utungamiri hwenyika hwakuda vechidiki. Tinaye Nelson Chamisa watikudzai kuti akahwina election ino, ndiye aifanira kunge ari president panguva ino, and neleadership yake maiona kuti zvinhu zvaichinja. Maifuta moto muno economy ichichinja, vanhu vane mabasa.
Asi nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vachiwanzotaura vakarerekera kuZANU PF vaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti vachiwengana vamuhadhi vanhu vane nhoroondo yekushandira nyika yakasimba.
Munhu anozivikanwa hazvireve kuti deadwood, ende uye hazvireve kuti kuchadzoka vanhu vanozivikanwa. Mukuru wenyika ari kuda kuti Zimbabwe isanduke kubva zvino kuenda mberi. Isanduke ende isanduke zvizhinji. Nekuda kwokudaro vachatora yatinoti timu yavanoziva kuti ichazadzikisa izvozvo donzvo iroro ravainaro. Timu yacho zvamuchaona mazuva anotevera, muchaona vamwe vanga vari kuhurumende vachienda kunoshanda kupati full time, vamwe vatsva vachiuya kuhurumende kubvira mumafunctions esehurumende, tingati kubva kumasipemsek zvichienda zvakadaro. Muchango muchiona vamwe vanhu vatsvawo vachiuya, njere itsva, mabrumu matsva, maonero matsva, kuitira kuti tizadzikise vimbiso yakaitwa nemukuru wenyika yokuti Zimbabwe inenge yava a middle to high income country by 2030. Ndoti mevacha unganidza iyewe inokwanisa kuzadzikisa chishuwo chavo ichocho.
Vamunangagwa vakatarisirwa kudoma makurukota ehurumende munguva pfupi iri kutevera mushure mekunge vadzoka kumusangano weFOCAC Summit uyo uri kuitirwa kuChina, uko kwavari kuenda mangwana. Vamangwana vati pachine mukano wekuti vamunangagwa vashande navachamisa, zvisinei nekuti vachamisa vari muhurumende yemubatanidzwa here kana kuti kwete. Vachamisa vakatotaura kare kuti havasi kuzopinda muhurumende yemubatanidzwa navamunangagwa, vachiti ndivo vanofanira kunge vachiumba hurumende.
Andione hurumende yemubatanidzwa ichitika kushandira tese tichishandira nyika hazvirewo kuti tese tinofanira kuita basa rimwe chete. Kushandira nyika hazvirewo kuita minister. Ndinoshandira nyika asi handisi minister, handitarisira kuita minister. Kushandira nyika kuti mumwe nomumwe tichipeta gumbeze reZimbabwe, mumwe nomumwe tsvaga kona yako yaunobata. Chinonetsa ndechekuti vamwe vachida kupeta, vamwe vachidhonzera uko, ndo kusashanda mese. Asi mukati mumwe ari kupeta nokoko, yari kunza kona yake, yari kuonza kona yake, ikoko ndokushandira nyika. Mapato anopikisa ane chikamu chavanokwanisa kushanda, chavanofanira kushanda mukusunzira nyika. Ndo chiri kunzi vachamisa, uyai tishande tese. Semutungamiriri ane boka rakati kurei rinomutevera, hazvina kuipa kuti mutungamiriri wehurumende nenyika yese nemutungamiriri vanova mutungamiriri weZANU PF baba vamunangagwa navachamisa vataurirane. Icho chakaipa ipapo hapana. Mukuru mutungamiriri wenyika akaratidza kuti munhu anobatanidza, munhu anoyananisa, nokuti zvinhu zvakaitika musi wa 30 July kwakusikutukana, kwakusikupokana, asi kwaiva kutsvaga kuti angatungamirira nyika yedu iende kwese kwatinoshuva tese ndiani. Saka hapana kana hondo apa, hapana kupikisana, hapana kunetsana, inyaya yekuti tese tine donzvo rimwe chete. Maonero ndoanosiyana, asi donzvo rimwe chete, donzvo redu nderekuti Zimbabwe ibudirire, zvizvarwa zveZimbabwe zvive neupenyu hwakaringana.
Vachamisa vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo dzemusi wa30 chikunguru, vachiti sarudzo idzi dzakabirirwa kunyange hazvo dare repamusorosoro munyika reConstitutional Court rakatura mutongo wekuti vamunangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika zviri pachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.